mfana wangu wedhora tovharwa
ngawo yetonato uya uyetonato
ina ndikwanise kutenda nai mwangu please for all my love
Deep pepe pandinyore She life ya Kuti ndinzi ndiripano Imi zvaisavanyore zvaisavanyore She life ya Daingoshanda Daive muranda Josepha Ichipita munyika ya faro Ana mukoma vaita zvidaro Kumusana Ine mawanga Potifa Pandinye pera ndabata chibaro Isiri prayer kudai nisifwana Ndabwa kure Waiwa mtunu une mako Reka nifume Raita vatune Waiwa mtundu use kako Reka niture Raiti musunge Dehe mtake ine mapu Munu hafunge Asisisine Mosi akatungwa kwa mambu Shikati vasie Daingo shanda Naiwe muranda Josepha Ichipita munyika ya faro Ana mukoma vaita zvidaro Kumusana Ine mawanga Potifa Pandinye pera ndabata chibaro Isiri prayer kudai nisifwano Daingons makata Anoshura materu kakata Takasongo pakata Nikaona ndave kwetu mchakata Naimewe akata Uchanyari repo indapakacha Kakusimoti papata Asindini maimoti rakasha Daingo shanda Naiwe muranda Josepha Ichipita munyika ya faro Ana mukoma vaita zvidaro Kumusana Ine mawanga Potifa Pandinye pera ndabata chibaro Isiri prayer kudai nisipwano Ndabva kure Waiwa mtunu une mako Reka nifume Raita vatune Waiwa mtundu use kako Reka niture Raiti musunge Ehe mtake ine mapwe Munu hafunge Asisisine Mosi akatungwa kwa mambu Shikati vasie Daingo shanda Naiwe muranda Josepha Ichipita munyika ya faro Ana mukoma vaita zvidaro Kumusana Ine mawanga Potifa Pandinye pera ndabata chibaro Isiri prayer kudai nisifwano